This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 25, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voshora kurwisana kuri mubato ravo reZANU PF pakufora kwaitwa muHarare nhasi.
Mufungo watangira vari kuti vachinofanira kunge chimata havasi vaziika ndeinofanira kunge chimata ichizvisunda ichienda kumberi kwatinoziva Zimbabwe ichigara makore ese nyika ine runyararo nyika ine budiro.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai voshora nyaya yeZANU PF yekumanikidza vanhu kufora nhasi. Muchirongwa chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutaura nezveZimu Expo ichaitwa muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzabatana mukucherechedza zuva reAfrica Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore roga roga musi wa25 Chivabvu, pakaumbwa mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weOrganization of African Unit muna 1963, sangano iri rave kuzivikanwa nekuti African Union pari zvino. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe muteereri weStudio 7 waWilson waGoneka.
Africa Day kandiri inoreva kutunuka kweAfrica, nekuva vana veAfrica tose nekusheyana zvinova zvinokodzera isu sevana veAfrica zvinhu zveAfrica. Africa Day tinoifarira pamutsaka pekuti ndiyo inotiunganidza tose, haisarure.
Makatarisa mararamiro amuri kuita munyika, mungati imi Africa yapundutswa here kana kuti zvii zvamungade kuona zvichichinja mune ramangwana?
Pane nyaya inonzi Africa kupunduka kwayo yanetsa panyaya yeleadership hanzvadzi, nekuti at the end of the day ndopaunoona kuti ndopari kusaririra Africa ipapo. Tikada kufamba tichiongorora mumakore ese araramwa nedzimwe nyika kana tichiongorora zvikuru sei neEurope, unoyatoona mutsauko kuti Africa ichiri kure zvikuru panyaya yekuti pakusiyirana ipo paya paya pane mumwe ane pfungawo dzakanaka, mumwe anouyawo nezvinhu zvitsvawo zvatinogona kuseenzesa sedanho rinoita kuti nyika yedu yeAfrica kana kuti Africa seMotherland inokwanisa kupunduka pane zvinhu zvakasiyana siyana.
Saka nhasi muri kuri tamba sei zuva reAfrica Day?
Harinonyanya kusiririka, you know, given the scenario yekutoti hapana chemufarwo cherimo munyika yeZimbabwe nhasi. Zvinhu zvinji mungadai mazviona pamaybe nespeech yapuhwa nemukomana uyayo yataura nhasi ku 1 million march yavo, kuti zvizhinji takungozviita ethe expense yekuti vakuru vacho makapera kuluta luta vadiki, hapasina chiripo chekuti tinosara semufarwa, hapasina chemufarwa chiripo chemhuri.
Mumwe muteereri weStudio 7 waWilson waGoneka vari parunare kuGlenview muHarare naMafulas Muhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru weMedia Center uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi ndokuvabvunza zvakakoshera zuva iri.
Zuva iri rakakosha nokuti ndozuva rokuti tiri kurangarira kuti Africa ichiri kutsvaka kuzvitonga kuzere, ichiri kutsvaka rusununguko. Vakaungana vakaumba organization inonzi Organization of African Unit yakazoguma yava AU. Saka izuva rakakoshera kuti rinorangaridza Africa nezverusununguko rwayakawana kubva panguva yeudzvinyiriri, richirangaridza zveAfrica nezverusununguko rweiri kutarikira pane zveufumi hwenyika.
Asi vamuzenge tichitarisawo matambudziko ari munyika dzakaita seZimbabwe, mungati ndo zvimwe zvazviri zvinangwa here zvekuumba iro sangano reOAU richizonzi AU?
Hazvisi izvo zvanga zviri zvinangwa, zvanga zviri zvitarisirwa, kwanga kuri kutarisira. Asi pawanikwawo paita zvidhinga mupinyi zvakawanda zvaita kuti zviroto zvemadzibaba womuAfrica pavakaumba musangano uyu zvive zvisati zvabuda kuva mukuitika chaiko chaiko.
Mukuru wemedia center uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust kana kuti HRT rinoti riri kushushikana zvikuru nekuvharwa kuri kuitwa mvura mudzimba dzevanhu vanenge vakundikana kubhadhara mitero. Sangano iri rinoti muHarare mune chirwere chetyphoid icho chinogona kupararira kana vanhu vasina kuwana mvura. Kanzuro yeguta reHarare inoti vanhu mazana mashanu vanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi uye mumwe chete akatofa. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yevanhu, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa16065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare rekuPennsylvania nemusi wechipiri akati Bill Cosby anozivikanwa zvikuru pasi rose nenyaya yekuita mitambo yekufadza veruzhinji paterevhizheni amiswe pamberi pedare. Cosby ane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa uye ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mudzimai kumba kwake kuPennsylvania kwakare. Pane mamwewo madzimai akawanda ari kuti Cosby akavabata chibharo. Cosby akabhadharirwa mari yechibatiso, akabhadhariswa mari yechibatiso inosvika miriyoni imwe chete yemadhora kuti atongwe achibva kumba. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu kuVietnam, uko vaita musangano nhasi nevechidiki vemunyika iye. VaObama vakurudzira vechidiki ava kuti varemekedze kodzero dzevanhu uye mabasa ekuzvishandira. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo vaMartin Fayulu vanoti vari kuzoenderera mberi nekuratidzira mangwana vachinyunyuta kuti mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila vari kuda kurambira pachigaro nekuedza kuda kunonotsa kuita sarudzo. Nyaya iyi iri kumatare edzimhosva, asi vaFayulu vanoti matare aya anongotenderera uye achiteerera zvinotaurwa navaKabila. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Svondo rino, nzira dzose muAmerica dzakananga kumahombekombe ekumawirira muguta reLos Angeles mudunhu reCalifornia, uko kuri kuitirwa mutambo weZim Expo USA wechigumi neshanu. Mumwe wevakuru veZim Expo USA vachiona nezvekufambiswa kwemari vasimba rasheusore vanoti uyu ndiwo mukana mukuru wekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vaungane vachidyidzana pamwe nekupangana mazano. VaUsore vanoti gore rino vakaronga mitambo yakawanda inosanganisira mhanzi, makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga yemuAmerica, nhabvu zvemabhizimusi nezvimwe zvakawanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro navausore kuti vatsanangure nezveurongwa hweZim Expo hwegore rino.
Gore rino tatitite zvakati siyanei ndichana. Tirikutanga musi wechishanu, tirikutanga kuita fashion show showcase. Apa tirikupa mukana kune maZimbabwe anogara kunoko, vanodesigna hembe dzavo kuti vauye vapangidzewo se hembe dzavanodesigna. Musi wemugovera tine regular program yatinoita yeMiss Zim USA. Kuri vasikana vakati kuti vachauya vachikompita kuita Miss Zim USA, and vanonga vahwina ipapapo tinovapa mukana wekuti kana vachida kuparticipatewo mubeauty pageant yekuZimbabwe, tinokwanisa kuvabatsira kuti vaende kuZimbabwe vanoparticipata mubeauty pageant yemuZimbabwe. And then svondo, gore rega rega tinosiwanzoita soccer tournament, asi gore rino tambotora different direction, tambotora direction yakatisiyanei. Gore rino tiri kuita inonzi beach party inofarwa nevarungwa zvatiri kuLA. LA inozivikanwa kuti neweather yakanaka, kune mabeaches akanaka, saka ikoko ndokwatichaita barbecue, tichaita tumavolleyball tournaments and inenge ingori variety variety. Saka gore rino Zim Expo yacho yakatisiyanei. And chimwe futi chandakanganwa kutaura, musi wechishanu uno tina Cynthia Mare achabhuruka kubva kuZimbabwe kuya kuzoperforma. Saka ndozvinhu zvatakanyanyotarisira pane zvichaitika weekend inei. Saka kune vaya vasatambotera Cynthia Mare, kune vaya vakambomunzwa chishuro kuda kumuona live, vhiki rino ndovamukana wacho.
Tinozwa urongwa hwamuri kutaura uhu, ndinoona zvakare pamadande mutande, urongwa hwakafanana nehuri kungoshambadzwa uchinzi Zim Expo kuOntario. Zvakasiyana sei kana muri kushanda pamwe chete?
No, Ontario iri kuCalifornia, Los Angeles. Imwe chete. Gutara cheOntario. But, you know, they say part of Greater LA. Saka vanoburuka kuenda ikoko, for example, vanogona kuburukira pa LA Airport, vamwe vanogona kuburuka kuOntario Airport, kwese munongosvika kunzvimbo dzacho kunenge kuchiitwa maevents acho.
Tinonzwa paurongwa hwenyu kana kuti pane kushambadza kwamuri kuita, pane iri kunziwo Business Expo. Mungaitsanangura kuti yakaita sei?
Pa Business Expo tinopamukana kune vaya vane mabhizinesi avo kunoko, kana kuti vaya varida kutanga mabhizinesi avo, kuti vauye vapangidze vanhu vaya vanenge vachiuya kuti vari kutengesei uye zvari kuita bhizinesi rei. Vamwe vacho vanenge vachitotengesawo kuexpo kwacho, vamwe vacho vanenge vangoripo kungoadvertisa kuzongoti kana mazodzokera kudzimba dzenyu mozotema kana muchida zvakati zvakati mungorangarirawo kuti ini ndokwanisa kukupai maservisi iwaya.
Pane mari here dzinotarisirwa kubhadharwa nevanhu vachauya ikoko vausori?
Vanhu vachabhadhara kupinda mufashion show neconcert, uyezve vanhu vachabhadhara kupinda muMiss Zim USA beauty pageant. Pane chimwe futi chandakanganwa kutaura pane urongwa hwedu hweweekend iwo patatarisa futi vanhu kubhadhara maembassy services. Tinounza vanhu vekuZimbabwe embassy, tichavaendesa kuCalifornia. Saka kune vaya vari muwest coast area iyoyo nevaya vanenge vari kuvada kugadzisa mapassport avo kana kuti vada kuregister mabets evana vavo, vanowana mukana wekuzviita ikoko kuende vava futi vanenge vachitarisirwa futi kubhadhara panenge zvigadzisa zvese zvizvizvo.
Ndinombonzwawo vamwe vachida makunga kunga yekuti Zim Expo inobva yaita zvematongerwo enyika vachitopa nemazita emapato. Mungajekesa here kuti zvinhu zvakamira sei?
Zim Expo haina bato, haisi part of any political party, hatinei nezvat. Zim Expo ingori business. And business racho ratiri iri nderekungounganidza maZimbabweans kuti vangove nenguva yakanaka over weekend. So yes, zvamuri kutaura haisi first time nyaya iyo ichitaurwa, but tinoda kuti vanhu vanzwisise kuti isi hatitomboita anything nepolitics as Zim Expo.
Zvamuri kuvimbisa vana veZimbabwe?
Uyai kumafaro, timboita weekend yekumbonakidzwa. Munongozva mastress emuAmerica muno muhapere, mashift hapere, but uyai weekend inei timbowana kufara, timbowana kufurwa nemhepo.
Vanga vari mumwe vakuru veZim Expo USA vachiona nezvekufambiswa kwemari vasimba rasheusore vari parunare kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vati havasi kuzosiya masimba kunyange zvodii. VaMugabe vataura mashoko aya pamberi pevatsigiri vavo avo varatidzira muHarare nhasi vachiti vari kuratidza rutsigiro rwakasimba kumutungamiri webato ravo. Mutoro wedu naUthomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veZANU-PF zvafora muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kumutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri webato iri vaRobert Mugabe. Vachitaura pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu izvo zvabva kumatunhu ose enyika, vaMugabe vati havasi kuzobva pachigaro kunyange hazvo mapato anopikisa nevamwe vekunze vachiti havasi kufadzwa neutongo hwavo.
Vanhu vangu kandoo vangati achiri tai, ko MDC shungu itsitsi here dzozigwira vaMugabe kuti vaneta kana kutya vaMugabe.
Vaenderera mberi vachishora kusawirirana kuri muZANU-PF vachiti vari kuita zvezvipoka zvipoka. Vanhu vari kuronga zvekupidigura hurumende. MuZANU-PF munonzi mune zvipoka zviviri zviri kurwira kutora matomo kubva kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Chimwe chezvipoka ichi icho chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40 chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wavo ivo vaMugabe, amai Grace Mugabe, avo vaudza chita chevanhu varatidzira ava kuti vaMugabe hapana anokwanisa kuvatsiva. Chimwe chipoka chechipiri icho chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanoramba havo kuti vane zvikwata zvavanotungamira. Munyori mboka revechidiki reZANU-PF vakudzai Chipanga vaudza vaMugabe kuti havasi kufara nemashandiro ari kuita mamwe makurukota ehurumende, avati ari kuswera achidya mari dzehurumende pazvinhu zvisina maturo uye kutenga motokari dzinodhura vechidiki vasina mabasa. VaChipanga vakumbirawo vaMugabe kuti vechidiki vawaniswe minda pamwe nedzimba izvo zvazovimbiswa navaMugabe.
Hapana munhu anosungirwa kushayiswa kana plot kana stand pokuvaka.
VaMugabe vakurudzirawo kuti vari kugovera chikafu munzvimbo dzisina zvokudya munyika yose vasapinze zvematongerwo enyika mukati vachiti nzara inei nekuti munhu anotsigira bato ripi. Mashoko avaMugabe aya anouyawo apa MDCT ichiti nhengo dzayo dziri kunyimwa chikafu. Zvichakadai, nhengo dzeZANU-PF dzanga dzichifora idzi dzati kuuya kwaita vanhu neuwandu pachiitiko chanhasi kunoratidza pachena kuti vaMugabe vachine rutsigiro rwakakura kwazvo. Mumwe wevanhu ava ndivaKindness Paradza, avo vanove nhengo yeparamende inomirira Makonde.
Zvinoreva kuti vafoira, hapana zvavanovaita, hapana zvavanotiita seZimbabwe nemukuru wedu.
Varatidziri ava vanonzi varoo vanhu mudhorobha vavanga vachifungidzira kuti inhengo dzemapato anopikisa, vanga vachizvifambirawo havo mudhorobha. Mabhizimusi akawanda anonzi avhariswa uye vechidiki vakawanda vanga vachionekwa vachinwa nekuputa zvinodhaka mapurisa achingovasiya vakadaro. Dzimwe motokari dzemapurisa dzaonekwawo dzichitakura vanhu vanga vachiuya kuzoratidzira ava uye zvinonzi mabhazi nemotokari dzakawanda dzatuta vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzanga dziramba kubhadhara mari yekushandiswa kwemigwagwa kana kuti matoll fees. Kunyange hazvo boka revechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF Youth League ranga rakatarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete, vanhu varatidzira nhasi vanga vachisvika zana rezviuru chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMogen Tsvangirai vanyora tsamba kumhuri yeZimbabwe vachiti vari kufara nemashoko ekuvasimbaradza ari kubva kumhuri yeZimbabwe. Vatsvangirai pari zvino vari muchipatara kuSouth Africa uko vari kurapwa uye vati vachadzoka kumusha munguva pfupi inotevera. Vatiwo vari kushishikana nezvavari kunzwa zvekuti vanhu vari kumbunyikidzwa neZANU-PF sezvaitwa pakufora kwaitwa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Vatsvangirai aburitsa mashoko kuvana veZimbabwe vachingoti ivo haiwa vari kutenda vana veZimbabwe nekuvasapota nekuvatsigira kwavari kuita mukusanzwa zvakanaka kwavari kuita, asi vachida kutaura ivo zvakare kuti ivo pfungwa dzavo vanogona kunge zvavo vachirwara, asi ivo vari kunyanya kushushikana kwenye choko watu wakawari kutaniyo wa siku wala kukuitani kaya wala kutivo ina kutu wala kukundaniyo wakati kuna wana Zimbabwe wachua ita ashua kuti haiwa wala kutuwa soo wala kutuwa soo soka naka aswacha zoka manji manji kutuwa ndi rembeli le struggle kuti Zimbabwe ilire soka naka
chii jirunya nyo kuwa shunguru za panya ya yeku ufora kwa itukwa nasuku
haa wazangela ya taura yeku kuti haa wana na kubatika na ninye ya kuti wana wala kutambula na wala kutuwa ngotenge soo 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 wala kutenge soo wala kutenge soo wala kutenge doa falisi kwa misika ya wetu wajizu kwa hende mno macha mfungwa hatu angela ya wakuti wa chino fana unge chishimacha wasi wazi hika ndeno kamera unge chishimacha ichi zisunda uchenda kumbiri kwa tino ziwa zibabu ichigara makore yese nika ine rinyarabu nika ine budiru nika ine mabasa ndo kuno fana unge kuchimacha nika ichienda wamu kade ni sanipi fana fana unge wachona wachimeka shuwa kutu nika ya macha kuenda beri chenda panji bupaya cha ipu se zibabu ya tae zibabu dara inezu yese inawano anu garasa ganaka inawano ane mabasa inawano ane rinyarabu
Mutauriro wavachangirai vali kutambori nyoka vari parunhare muHarare. Tichiri panyaya iyi, Blessing Abato vaJason Zhuwau vanova nhengo yeZANU PF Youth League uye vaSet Free Mafukidze vebato reZimbabwe People First. Blessing atanga nekubvunza vaZhuwau nezvemaonero avo nekufora uku.
Muchirongwa chanhasi tinoti zoni tokufara kwaizvo nechannel dzaitwa nevanhu vedu. Mtumawira waita, vanuwa muwandu wawo, vanuwa adreso na president wawo, president wawo ya wakataura mjimeoze wanu kunyanya. Isusu sewana wechidiki we Zimbabwe, tunoti president mkabe, wakua nisa kutuwati adrese mnyadza, tanchida kutuwati batire nato. This includes the corruptions ataura na Comrade Chipanga. President wakataura zakare, Nye zimba, jizi ma youth gaba sirike, gawa piwe zimba, gawa allocate reba lens, ma stem.
Mkoma Set Free, muruku wana se kufora kwa itu kwa nasuku?
Kwa kufora kwa itu kwa ukuka, kwanga kukuri kufora kwa tazi ya kunoku kwa nita kuitu kwa neza, nukifu makurehese, jishandisa, zimzi, nika inu kufambisa vanu, antitika, ichunga niza vanu, mkatime megutare Harare. Mukatime zvara nhasi asi hapana chinyowani chatachangwa chatache chinobatika chatingati tingafare kuti pane chatibatsira isu semaZimbabwe chatanzwa ndechekuti varikutaura nezve corruption kuti hatichada corruption kureva kuti vaimboida kumashure uko ende asi hatina humbo kuti havachaida nekuti hapana kana munhu mumwe chete zvake watatambunzwa kuma minister kumakurukuta makuru ehurumende atambobatwawo nenyaya dzakaita saizvozvo.
Mukoma Jason, munotenderana nazvo here?
Isusu tinoziva kuti semakore ese ZANU PF party inoterera zvido zvevanhu. Ungano yanga iripo nhasi yanga iri yekuti titarise president wedu, titaure na president wedu.
Ko zvambotaurwa namukoma Set Free kuti epashandiswa midziyo yehurumende.
Mukoma Set Free ava vari kutaura uko handizive kuti midziyo yacho vakaita audit yacho here. ZANU PF Youth League harisi bato rehurumende. ZANU PF Youth League inozvimiririra, inozvimobilizira maresources ayo kuti iite maprograms ayo. Pakaita MDC machado yavo vakadi kubvunza kuti MDC yashandisa maresources ayo. Zvichireva izvo kuti isusu separty iri muuchongi tinokwanisawo kumobilisa maresources edu kune vanokwanisawo kutibatsira kuti maprogramu edu ayaenderera mberi.
Mukoma Set Free,
ukaona mukoma Blessing, ukaona panoshandiswa mabhazi ezvikoro kuti atakure vanhu vaiunoita ungano dzakadai, mungati here hapana kushandiswa zvinhu zvehurumende ipapo pachiperekedza vanhu vari kufamba mumugwagwa nemidhudhudhu zvatisina kumbobvira taona pakaitwa nhingirikini yeMDC vachiperekedzwa nemidhudhudhu yemapurisa nemotokari dzamapurisa ipapo. Kana panoitwa mamwe dzimweungano dzakadai dzemamwe mapato anopikisa muno muZimbabwe, chatinoona ipapo mapurisa anoratidza kuti vanenge vachida kutopinza kutya muvanhu.
Mukoma Jason, tichipeta chirongwa chedu, mukoma Set Free vari kuti hazviunze mabasa zvaitika izvi.
Tinoti izvi zvinounza mabasa nekuti mutungamiri wedu wanzvisisa chemo zvevana veZimbabwe.
VaJason Zhuwau, nhengo yevechidiki veZANU PF vari mubazi rezvekuburitswa kwemashoko. Manzwawo kubva kuna vaSet Free Mafukidze vebato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
tinokutambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa chedu Nastina Mujare Sharon Mademwa.
Magadi.
Munofara here?
Tiri right, tinofara kana mufaro.
Aya tinofara. Sharon, tiudze kuti sangano rako rinoita nezvei?
Inini ndino shanda ne organization inonzi You Count. Iri bato rinoshanda nevadiri nevechidiki inoita nezvekurima. Saka vatinowanzoshanda nawo vanhu vanonge vachiri kubva kuchikoro vakatadza kubuda ma subjects avo zvakanaka muzvidzidzo zvavo zvakanaka vakaenda kuma university vasati vane mabasa kuti tivabatsire kuti vangashanda sei vangaita varimi vari nane sei.
Munoshanda muri kupi?
Izvezvizvi ma offices edu ari kuBorodel ndoka tinoshandira asi basa riri muvanhu saka tinoshanda nevakawanda vari muno muHarare nevamwe kudombo shava nekugoromonzi nekwamutare.
Tiudze kuti mukuvabatsira sei?
Alright, tine mapila kana kuti zvinhu zvina zvatinowanzoita. Chekutanga tinoti muchirungu capacity building kana kubatsira kuti vechidiki vange vachikwanisa kuita zvavanoita zvakanaka. Saka tinenge tichiva trainer kana kuvadzidzisa kana munhu achida kuita zvehuku tinomudzidzisa kuti anodzidza sei. Then rimwe racho it's market access. Kuti tinenge tichivabatsira kuwana pekutengesera kana wachengeta huku dzako 50 unotengesera ani. Tinovaconnecta kuvabatanidza nemasupermarkets, tinovabatanidza nevakawanda vanokwanisa kuvabatsira. Then chechitatu chatinoita kushambadzira mabasa ari kuitwa nevechidiki.
Tinotenda Sharon.
Alright.
Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Waita Chioniso, mumwe wevechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vaTerry Mutsvanga avanova mutori wenhau anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi munyika. VaMutsvanga avachananga kuAmerica mwedzi unouya nevamwe vechidiki veZimbabwe makumi matanhatu vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vanofara zvikuru nemukana wekupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship.
Tinotenda Mwari. Ndochenda kuti mukana wandakawana ndichipa kuti ndiushandise mune zvakanaka. Zvakaitika izvi zvinhu zvinenge zvinoitisa kuti zvandida kuita pakeri yangu zvinenge zvinenge zvinofamba zvakanaka. Saka ndinotenda kunyanya Mwari musika vanhu ndiye akaitira kuti ndiwane mukana uyu kuti ndinge sendiye kuWashington ndiwane nemutungamiri wekutangisisa wechitema anoyera Barack Obama. Ndiwo ndichawasangana naye saka mukana uyu ndinotenda kuti zvakaitika kwandirika ndinozvitenda kuti maropafadzo.
Muri kuita zvekurwira kodzero dzevanhu muchishandisa mafilmu munozvifambisa sei apa?
Chandingangoti ndoda kuti zvinhu zvenyika kana kuti rini ngeZimbabwe rizvionere kuti ndozviri kuitika muno muzimbabwe ndozvanoita kuti ndiiti ndirashiti kuti kodzero dzevanhu dziri kupfukirirwa pakadai pakadai nehurumende yavamugabe yezanu ndozvandingataura ndakaita.
Mukana weMandela Washington Fellowship wamawana uyu muri kuona kunge uchamubatsira sei?
Mukana uyu unotibatsira sekutaura kwandamboita kuti vaBarack Obama ndinovatenga streki semunhu wemutema anobva muno muAfrica akatipiwa mukana unowu akafungawo vamwe yake vechidiki sesu vanhu vechitema vekuno kuAfrica. Ndinoona kuti ndichandibetsera pakudzidza kwangu nekuwedzera ruzivo rwangu nekusangana kwandichanoita nevanhu vekuAmerica zvandiri kuita sei zvandichaita pabasa rangu ndinoona zvichia zvindibetsera pamberi apa. Asi ndinoramba ndakasimbisisa kuti ndinotinda vaObama ndovakandipa mukana uyu.
Izo nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe vaMutsvanga mungati dzakamira sei parizvino?
Kodzero dzinopisa tsitsi sezvo tine bumbiro remutemo rinyowani asi hurumende yechitema yezanu PF haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Ndozviri kuti shurungudza muno munyika yedu yeZimbabwe. Hurumende yedu haisi kuita respect of rule of law and there's no respect of people's rights. Saka zvizvi kutishungurudza kuno kuZimbabwe.
VaTerry Mutsvanga vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM apo tiri kutarisa nyaya yezanu PF yekufora kwaitwa nhasi ye 1 million men march. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.